Magare vanoti kunyange zvisina utano kunononga chikafu chinenge chasiwa nevana vechikoro mumabhini. Vatoraramisa mhuri dzavo idzo dzanga dzakatarisana nerufu nenyaya yezvara. VaFM Guru vemubhuku rekwasosera kubhikita vanoti vanotofara zvikuru kuti vakuwana pekuraramisa mhuri yavo sezvo zvinhu zvanga zvavaomera.
Hapanapa pamushana unoziva tinowa kufara zvikuru noti ndo padova neraramo yedu. Chikafu ichi utano chogona kunge chisina, asi dzimwe nguva isu zvatinoita toti tikachitora toenda kumba nacho tonochidziisa, kana chadziya tinongova nevimbo yekuti utachiona hwehurimo hunofa.
Izvi zviri kuitikawo kune zvimwe zvikoro zvakawanda kwagutu uko kune nzara yapfunya chisero. Vataurai Gumbotuma vemumaraini ekwamabhugu Kwashe Munyaradzi vanoti nenyaya yekunyimwa chikafu nevatsigiri vemusangano unotonga vanosara vasina kwekuchiwana kunze kwekunoraramira pazvikoro zvebhodhingi zviri pedyo navo sepadeure.
Kumba kune zhara, saka zvakutonetsa, saka sechitongouyawo kuda kuzama kuti tsvage chikafu, nekuti panogoiwa chikafu isu hatipiwe. Hostechinzewo tine divi ratakatsigira risiri raiyo vacho vanopa, saka zvinonetsa. Satiroya kuno uno kundopa totokwanisa kutowanawo chikafu.
Vagari vekumaruwa vanoti vakambodzama kurarama nemichero yemusango, asi inokuva zvichienderana nemwaka yegore, saka vakatowana nzira iri nyore yekuwana chikafu. Vazhinji vavo vanomukira pazvikoro nekuswerapo, vakamirira kuti panorashwa chikafu kunyanya sadza mumabhini vononga vachiisa mumasaga avo kana migomo yavanoenda nayo kumba. Asi vanoona nezveutano vanoti izvi zvingangoita kuti vagari nemhuri dzavo bato nezvirwere zvakasiyana-siyana. Umwe mudzidzisi wepachikoro chepamusana akaramba kudomwa zita rake akati vakambotanga vachirambidza vagari kutora chikafu ichi nenyaya yezveutano, asi vakazopesera vavasiya vaona kuti havana chekudya zvechokwadi.
Tikambotanga tichidzinga vanhu ava tichiona sekuti kuda vangakanganisa utano hwavo, but takatozoona kuti hatina zvatingazviita because vamwe vacho unotoona kuondotokaona kuti zhara zviri nani kuti vatogwara pano kuti vafe nezhara.
Gurukota rinoona nezvekufambisa kwebasa mumasvingo amai Shivai Mahofa vakaramba kutaura neStudio 7 apowo vemusangano wezanupiefu vanogara vachirambisisa kuti vanonyima vatsigiri vemamwe mapato chikafu chenzara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.